Kubva mudura renhoroondo yedu. Kudyarwa kwembeu dzekutanga dzeumambo muPortugal. Mafungu egungwa reAtlantic zvairova nesimba pangarava yaienda kuEurope, mumwe wakanga varimo anonzi George Young, aigutsikana nebasa reumambo raakanga aita muBrazil. Pavakanga vachienderera mberi nerwendo rwavo, hama Young vakatanga kufunga nezvekwavaienda. Vainoshanda kuSpain nePortugal kwaiva nenzvimbo dzakawanda dzainge dzisati dzamboparidzirwa. Pavaizosvika ikoko, vaida kuronga nezvehurukuro dzeBhaibheri dzaizopiwa nahama J.F. Rutherford uyewo kupa vanhu matrakiti 300,000. Pavakasvika muLisbon muna 1925, hama Young vakawana zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Kupanduka kwakanga kwaita vanhu muna 1910 kwakagumisa utongi hwaivapo uye chechi yeRoma yakasara isisina simba. Vanhu vakawedzera kuva nerusununguko, asi zvinhu zvakaramba zvisina kugadzikana munyika macho. Hama Young pavakanga vachironga nezvehurukuro yahama Rutherford, hurumende yakabva yaisa mutemo wekuti nyika itongwe nemasoja nekuti pane vaida kubvisa hurumende nechisimba. Munyori wesangano reBritish and Foreign Bible Society akayambira hama Young kuti vaizopikiswa zvakasimba. Kunyange zvakadaro, hama Young vakakumbira mvumo yekushandisa nzvimbo yekuitira maexercise yepaKemoish Secondary School, uye vakabvumirwa kuishandisa. Musi wa 13 May wakasvika. Iri ndiro zuva rakanga rakarongwa kuti hama Rutherford vazopa hurukuro yavo. Vanhu vakanga vakamirira. Zvikwangwani zvaiva pazvivako uye mashoko akabudiswa mumapepanhau zvaitaura nezvemusoro hurukuro yacho waiti. Zvaungaita kuti urarame panyika nekusingaperi. Vanhu veimwe chechi vaipikisa vakaita chimbi-chimbi kunyora mupepanhau ravo vachiyambira vaverengi vavo kuti vaprofita venhema vakanga vachangobva kusvika. Vanhu vaipikisa vakanga vari pamusuo penzvimbo yacho vachipa vanhu zviuru zvemabhuku aishora zvaidzidziswa nahama Rutherford. Pasinei nezvese izvi, vanhu vanenge 2,000 vakazadza nzvimbo yacho, uye vamwe vanenge 2,000 havana kuzokwanisa kupinda. Vamwe vaiteerera vari pamanera akanga ari mumativi enzvimbo yacho, uye vamwe vainge vakagara pamichina yemaexercise. Pane zvimwe zvisina kufamba zvakanaka. Vanhu vaipikisa vaiita ruzha uye vairovera machia pasi. Asi hama Rutherford vakaramba vakadzikama uye vakakwira patafura kuti vanyatsonzwika. Pavakazopedza panenge pakati peusiku, vanhu vanopfuura 1,200 vaifarira vakanyoresa mazita avo nekero kuti vazotumirwa mabhuku anotsanangura Bhaibheri. Zuva rakatevera racho, pepanhau rainzi Oseculo rakabudisa nyaya yaitaura nezvehurukuro yahama Rutherford. Muna September 1925, nharire yomurindi yemutauro wePortuguese yakatanga kubudiswa muPortugal. Yainge yatotanga kare kubudiswa muBrazil. Panguva iyoyo, Virgilio Ferguson, mumwe mudzidzi weBhaibheri wekuBrazil, akatanga kuronga kuti aende kuPortugal kuti anobatsira pabasa reumambo. Ainge amboshanda nahama Young pabazi revadzidzi veBhaibheri muBrazil. Pasina nguva, Virgilio nemudzimai wake Lizzy vakaenda vakanobatana na hama Young zvakare. Hama Ferguson vakasvika panguva yakakodzera nekuti pasina nguva hama Young vaizoenda kunoparidza kune dzimwe nzvimbo dzakadai seSoviet Union. Masoja paakabvisa hurumende yakanga iripo achibva aisa hurumende yeudzvinyiriri muPortugal, kupikiswa kwebasa redu kwakabva kwawedzera. Hama Ferguson vakaramba vari munyika macho uye vakatora matano ekudzivirira boka diki revadzidzi veBhaibheri uye vakavabatsira kuti vave neushingi pakuita basa ravo. Vakakumbira mvumo yekuti pamba pavo pagare pachiitirwa misangano. Vakabvumirwa muna October 1927. Mugore rekutanga rehurumende yeudzvinyiriri, vanhu 450 vakanyoresa kuti vagare vachitumirwa nharire yomurindi. Maturakiti nemabhuku zvakabatsirawo kuti chokwadi cheBhaibheri chipararire munyika dzaitongwa nePortugal dzakadai seAngola, Azores, Cape Verde, East Timor, Goa, Madeira neMozambique. Makore kuma 1920 ava kunopera, Manuel da Silva Judao, murume wekuPortugal aishanda muyadi, akauya kuLisbon. Paaigara muBrazil, akanga anzwa hurukuro yakapiwa nahama Young. Akanyatsoona kuti akanga awana chokwadi uye aida chaizvo kubatsira hama Ferguson kuti vaparidze munzvimbo dzakawanda. Kuti aite izvi, Manuel akatanga kushanda semukopota, zita raipiwa mapiona panguva iyoyo. Sezo kuprindwa uye kuendeswa kwemabhuku anotsanangura Bhaibheri kuungano kwainge kwarongeka. Ungano itsva yaiva muLisbon yakasimba pakunamata. Muna 1934, hama nehanzvadzi Ferguson vaifanira kudzokera kuBrazil. Asi mbeu yechokwadi yakanga yadyarwa. Zvinhu pazvakanga zvisina kumira zvakanaka muEurope panguva yairwiwa hondo yevagari vemuSpain uye hondo yenyika 2. Hama dzaiva muPortugal dzakaramba dzakavimbika kuna Jehovha. Kweka nguva vakamboita semazimbe emoto. Asi muna 1947 pakasvika mumissionary wekutanga ainge apinda chikoro cheGilead ainzi John Cook. Hama dzacho dzakatanga kushingaira zvakare. Kubvira ipapo vazivisi veumambo vakatanga kuwedzera. Kunyange hurumende payakarambidza basa rezvapupu zvaJehovha muna 1962, vaparidzi vakaramba vachingowedzera. Muna December 1974, zvapupu zvaJehovha pazvakatanga kubvumirwa kunamata zviri pamutemo, munyika macho makanga mava nevaparidzi vanopfuura 13,000. Iye zvino vaparidzi vanopfuura 50,000 vari kuparidza mashoko akanaka eumambo hwaMwari muPortugal, uye pazvimwe zvitsuwa zvakati kuti zvinotaurwa Portuguese. Kusanganisira zvitsuwa zveAzores neMadeira. Vamwe vevaparidzi ava vazukuru vevamwe vakanzwa hurukuro yehama Rutherford muna 1925. Tinotenda Jehovha uye hama nehanzvadzi dzakatendeka dzakatungamirira noushinge kuti basa rifambire mberi sevashandi vevanhu vese vaKristu Jesu kune mamwe marudzi. Varoma 15, verse 15 ne-16. Kubva mudura renhoroondo yedu kuPortugal. Ndipo panoperera nyaya yacho.